Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13/10/2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mhuri yamuzvare Mo Blessing Ali inozivisa nezvomunamato wekumurangarira mangwana pamusha wake kuNyatsime. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti rinoda kuita hurukure nehurumende pamusoro pekupinda kwemapurisa mumakereke achikanganisa minamato nekusunga vatendi. Rimwe sangano rinomirira varimisi rinokurudzira hurumende kuti ivakire vashandi ava dzimba dzekugara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta renengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change yakapondwa muzvare Mo Blessing Ali vajobsikala vari kuzivisa kuti pachaitwa munamato wekumurangarira mangwana nenguva dza 1 o'clock masikati. Vasikala vati munamato uyu uchaitwa pamba pemufi kuNyatsime.
Uri kuitwa nomusi wechipiri kutanga nenguva dza 1 o'clock dzamasikati munyengetero wokunyaradzana nokurangarira Mo Blessing Ali. Munyengetero uchange uchitungamirirwa navafundisi namabhishopi akawanda muno muZimbabwe vachauya vachinyaradzana nemhuri yokwaAli. Saka tinokoka vana vese veZimbabwe kuti zuva romusi weTuesday nenguva dza 1 masikati izuva rakakoshesesa zvikurusisa kwatiri tose. Tinomukumbirisisai mose kuti muuye nouwandu hwenyu tiuye tizonyaradzana nemhuri yokwaAli nenyaya yaMo Blessing Ali. Saka tinokoka iZimbabwe yose, huyai musi wechipiri tiende kuNyatsime kumba kwaMo Blessing, uko kwatichange tine munyengetero wokunyaradzana nomhuri yokwaAli.
Avo vange vari gweta remhuri yaMo Blessing Ali vari zvakare mumiriri weZengeza West muparamende vajobsikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kupondwa kwemuzvare Mo Blessing Ali kunovarwadza zvikuru nekuti ange achingovawo mwana weZimbabwe anoda nyika yake achiitavo zvinoitwa nevamwe mukuedza kugadzirisa kuti zvinhu zvinakire zvizvarwa zveZimbabwe.
Ndo freedom, ndo demokrasi iyoyo. Ndiyo hondo, unoite hondo nevanhu vako vasina chavatadza. What does that mean? Vanhu vatadzei, mwana atadzei, aponderwei. Aponderwei mwana uyu. Chicha atadza, ndiani watadzira. Saka zvino, tinoti this is regrettable. Zvinosuwisa ende zvinosimudzi hasha. Kuva inokwana yevana yeZimbabwe kuti vachadrowe mutsara mujecha kuti apa pachadarikiki. Ende ndinotenda kuti mazuva iwayo ari kuswedera zvinorwadza zvinosuwisa. Inozviitirei zano izvozvo? Anoponderwei mwana adii?
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoti kufa kwamuzvare Mo Blessing kunoratidza kuti upenyu hwevanhu muZimbabwe hahuna kuchengetedzeka. VaMasiye vati pakashayikwa muzvare Mo Blessing, vanhu pamwe nemapurisa vaitoziva vanhu vakanga vamutora, asi mapurisa haana kuferefeta kana kutsvaka Mo Blessing nesimba, zvinova zvinhu zvinokatamadza. Asi mumashoko kuvatori venhau, mapurisa anoti akaedza kutsvaga muzvare Mo Blessing, asi havana kumuwana. Ngatinzwei VaMasiye vachitaura.
zvinhu zvinotipawo kuti tive nepfungwawo dzokuti mapurisa kuda havasi kugona kuita basa ravo muno muZimbabwe. Saka zvinhu zvakadai so kana zvichiitika munyika yatingati democracy kana yatingati civilized, zvokuti munhu anoshayikwa then munhu ozoonekwa ari mapisi mapisi akadaro. Zvinhu zvinopisa kuti kuda pangada kuongororwa kuti mapurisa angave here achida kupuwa atingati further training kuti angave achizivawo zvaanenge achiita, kana kuti angave ari mapurisa ane chekuitawo zvekare nokufa kuri kuitawo maactivist kudisapiswa kana kufa kwakaita more blessing ali. Saka zvinhu zvinoti pisa yatingati hasha kuti tingawane zvinhu zvakadai sowo zvichiitika munyika yeZimbabwe iye tichiti iri civilized. Saka muchidembu ndinoona senge kufa kwamo blessing early should be an eye opener yokuti pane zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa kuti hurumende yeZimbabwe ionekwe ichi respecta tingati ma human rights, ichi respectawo zvekare bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane right to liberty, ane right to be protected by the law.
Avo vanga vari Gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Mukuru wesangano rinobatsira vanhukadzi kuti vakwakidzevo zvinzvimbo mumapato ezvematongero enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vaudza Studio 7 kuti nyaya yokupondwa kwemuzvare More Blessing inofanirwa kuferefetwa, vachiti zvekuponda madzimai zvinopa kuti vamwe vazotya kupinda munyaya dzezvematongero enyika.
Isusu se WorldPet tiri kushungurudzika zvikuru neku abdatwa nekupondwa kwakaitwa More Blessing Ali. More Blessing isusu tinomuziva as a political activist. Zvino zviri kutirwadza nekuti nyaya iyi ikasanyatso ongororwa yokonkludwa kunzi akaurayiwa nani uye akaurayirwei. Vanhu vane mvumo yekukonkluda kuti pamwe akaurayirwa kuti anga achiita zvematongerwo enyika. So zvinhu zvinozoti ramangwana zvichakanganisa mamwe madzimai kuti abude neuwandi hwavo vachijoina mapato anoita zvematongerwo enyika uyezve vachichuza kuti tiba kupinda mumaleadership positions. So chinhu chiri kutirwadza ndechekuti nyaya yake haina kujeka kubvira paakaripotwa kunzi ashayikwa musi wa24 May. So tinongoramba tichingodzokera kumapurisa nekuti hurumende ndiyo inotarisirwa kuti ichengetedze maZimbabweans regardless yekuti mukadzi here murume here kana kuti ndewebato ripi. So tinongoexpecta kuti nyaya iyi vachaitora zvakanaka, voitorawo very seriously, voita mainvestigations kusvika zvabuda pachena kuti chii chakanyatsoitika kuna More Blessing.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF, vatafadzwa Mugwadi, havana kupindura mibvunzo yedu asi vashora vatori venhau veStudio 7 vachitipomera mhosva yekutaura zvinhu zvisina umbowo. Ngatinzwe mhinduro yavo kumibvunzo yedu.
Sei imi vatori venhau muchiita kunge vanhu vasina pfungwa dzinoshanda? Hamuoni kuti chero nemiwo munozvisoresa kune vanhu vanenge vakateerera? Vangani vanhu vaurayiwa muno munyika munomu mune mbavha nemhosva yekungopara mhosva chaye chaye yemedha dzinoitika mukati umomu? Vangani vanhu vaurayana muZimbabwe mune nyaya dzekudanana kana dzerudo? Zvatanga here kuitika nhasi munyika ino yeZimbabwe? Ko, chinozoita kuti imimi munge muchimhanyidzana nespidi yechimudhudhudhu kumhanyira kuti iZANU-PF yauraya munhu, iZANU-PF yauraya munhu? Nyaya dzaitika pabhawa vanhu vakarwira doro vakafa, kana kuti pakawana anourayana, munotanga kutsvaka kuti wafa unga uri webato ripi, kana kutanga kumutsvakira bato rekwaanga asiri? Hamuoni here kuti zvinosemesa kufamily kana kumburi inenge yashayikirwa? Sei muchitamba nerufu zvinonyadzisa kudaro? Zvakatanga rini kusakoshesa rufu kana kukoshesa vafirwa? Chii chinosaka kuti muti pose pose paitika nhamo kunotovani vamwe bato vanoita sekunge vava kushanda kumafuneral parlour kwezvitunha, kwekungonotsvaka kuti wafa ndiani? Wangaro toti ndewezanu, ndewemdc kana ndewecc, ndewedu wafa. Chii? Hamuoni kuti zvinonyadzisa izvozvo? Iko zvino tinonzwa mapepa nhau tukuona mapepa nao nekunyaya zukunyepa pa social media zekutu wanwe SCC ndo wakawana mtumbiu. Asimu statement yema polisa yiru kutitawri ya kuti mtumbiu yu wakawani kwa namai vemuna alukunzi ndiye chief culprit payas wati. Kwa imima zoshu wana kupi zukuti munu yu wakachwaki wa SCC. Nasima kuti munu yu inengo SCC. Imiwe Studio 7 mune umbao hiri kana umweche tu wa munu kwa sabuti tariza. Cherono mfanani zukuti mwana uyu akashaika uyu. Wangari nengo ya SCC. Tipei kamfana nizo kana umpoo wa munao. Sei mchishantisa umpoo wa munenge mapi. Wanewezu matoke wenyika. Wakati ya sana jobu sikala wanengu wakitaura ni maze kwa sina kusikwere. Sei chasusa kakutimimuti nasi mwanao ya urai wa sumatonge wenyika. Sei mchiti kana mosa ikaparwa. Munotarisa kuti mosa ya parwa ni muna angaita webatu ripi. Zinoba mahamu jiroba yese umumu. Ingadae mahamu jiroba rukupasa zimbao machura ya wana achiba. Mukavati ndewe ZANU-PF wanuwezi wanga sati nika ini rukura wane wanuwezi ZANU-PF. Asi zino batzire hizo zoku muri nengi ya firu wakana uti ya uru wane dambu ziku. Zino batzire hii kumapurisa nengi achita chokruzo nzongu ferefeta nye zao. Chamini nge mchida kubanza chii chinosa kakutimuzo manjira kumperi kwa mapurisa monotu munu waura wane wanu wakati kano ni wanu wakati. Mapurisa katupa statement yombo wavo wapeza kuchokruza everyone. Murukura amba kulifonila mkazi wa hizi kirioni waiva pone mkazi huyu. Achuona wachine sana ni munu wai ziwa kutuanga wachitana nana kana kutuanga wachita sewa ni rudo uripo. Hamusu kukwansa kubata maiva wawarukuta urambo wawo nukutu ndo wangava ina mo blessing ali. Murukuno chaka job skala murukuno chaka wanafazai mahere. Wangava siko kuchitungiza kana tuangava sipo pa nyaya achuwa siku zote nyaya kafambasei. Umuoni kutuzino nyaziza.
Mukuru anona nezo kubuditwa kwe mashoko mubatore ZANU-PF vatafadzwa mukwadi variparunare kuharare ne Studio 7. Studio 7 aimanyiri kushora vanhu kana kupomera batore ZANU-PF kana ripi zvaro mosva. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kuda kuita musangano nehurumende kuti zvakaitika zvondirapera zvisaitika zvakare. Mapurisa akapinda mune mamwe makereke akasunga vanhu pamwe nevamwe vafundisi vari pakati pekunamatira nyika. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti kuna mata vanhu vakasununguka zviri mukumbiro remutemo uye kusunga vatendi kuchikora kodzero dzavo. Vati sangano ravo riri kuedza kuronga musangano nehurumende kuti zvinhu zvakadai zvisaitika zvakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongova wande tanga tiziva nezvemusangano wevanhu vanga vachiungana kuti vanamate vachinamatira nyika nokuti zvinhu zvinozikamwa kuti nyaya yekunamata nekuungana inyaya inopiwa mvumo neconstitution yedu yebumbiro remutemo renyika. Saka takachiziva kuti kune vanhu vanga vakaronga musangano iwoyo vanga vakatizivisa. Saka nesuo takatoshamisika kunzwa kuti vabviswa pavanga vachida kunamata vanzi vanofanira kutsvaka mvumo. Tanga tisingazivi kuti vanhu vanofanira kutsvaka mvumo yekuti vanamate. Saka nesu zvino tishamisa zvikuru kuti zvafamba sei kuti vanhu vanofanira kutsvaga mvumo yokuti vaungane kuti vanamate.
Saka Reverend Mutata, muchazviita sei sevatungamiri kana somubatanidzo wemakereke emuZimbabwe? Muchaita sei nezvakaitika izvi? Nokuti zvinogona kuramba zvichiitika zvekare. Pane danho ramuchatora here kuti nyaya yakaita seiyoyi isaitika zvekare kuti mapurisa kana kuti mauto kana kuti hurumende ipinde mumakereke ichikanganisa zviri kuitwa nevanhu mukereke? Pane zvamunofunga kuti zvichaitwa here nesangano renyu?
Sema kereke tunofanira kuti titaure nehurumende tinzwe kuti vavariro yavo ndeyei panyaya yakaita sei nokuti magariro edu ndekuti nyaya dzekushumira dzinofanira kunge dziri nyaya dzisingagoni kupindigwa nevanhu nehurumende basa rayo kuti vanhu vave nemikana yekuti vanoda kushumira vashumire nenyaya yefreedom of religion worship neconscience saka zvinoda kuti titaure nehurumende tinzwe kuti inofanira kugadziriswa senyaya nokuti haifaniri kuitika nyaya yakadai munyika vanhu havafaniri kushungurudzika kana vakafunga kuungana kuti vanamatirechero vachinamatira chii content yekunamata haidetaminiwi nenyaya yekuti zvinofambirana nematongegwe zvenyika here nokuti ikodzero yevanhu kuti vanamate vachinamatira zvavanoda kunamata saka jana redu nderekuti titaure nehurumende tinzwe kuti chii chiri kuitika tigopavo guidance kuvanhu vokwedu
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinoti hurumende inofanirwa kuvaka dzimba dzevashandi vari mumapurazi nevari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru weZAPTA vazi vaishe Zhou vanoti hurumende haingarambi ichitsika madziro vashandi vasina pokugara munzvimbo dzavanoshanda vari vanzo vanoti vagari venzvimbo dzinogara vashandi ava vanogona kubatsira nezvimwe zvakaita sezvidhinha asi hurumende inofanirwa kutungamira nekupa vagari ava zvinodikanwa zvose kuti pavakwe dzimba dzevashandi
takanguva takumbira kuti vedu vere vanhu vava vachadonhebwa nemvura nhasi kohovakwaimba icommunity kai yavaka but hurumende yakapeta maoko hurumende haina chaari kutaura nezvazvo but icommunity iri kuita izvi kuyadiwo kumiramirawo kana kubatsiridza community nemadhofuremu mazenge asbestos iyo roofing material yese nesamende simendi yekushandisa kuitira kuti kana community yamborovapo zvitinha renzi yakarova zvitinha chete namoni zvino vanhu havana kana pokugara tinotoda kutonyatsokubudira pachena hurumende kuti tai mzotosvika idzi mvura dzotanga iko zvino vandohlaya kuigwa muzvidzimba zvavo ende maona achigara murima hamuna kana namagetsi hamuna kana chii ngaione plani ipapo ndo pane nyaya yangu ipapo
saka imi sesangano rinomirira vadhumeni mambosvitsa chichemo ichi kuhurumende here uye vanotii
chichemo chepekugara takasochisvitsa mugore rakapfuura musi wa16 October 2021 ndinorangarira tichiona permanent secretary Dr. John Basera tichisvitsawo magwaro edu nezvikumbiro zvedu tichikumbirawo kuti dai tawanawo pokugara vakatombopawo muenzaniso wakafanana neizvozvo zvaitika kuti dai zvaigona tova kumanya manyatedze kuti hurumende ione paingabatsira necommunity ichionawo paingapindirawo ichibatsira kana nezvitinha sezvakaitika kwamurewa saka nanhasi munyika zvinhu zvichakangomirira kwamurehwa ikoko kwazvakaitika tatikumbira kuti tivayeuchidze kuti vanhu vanodawo pokugara vanhu vanofanira kushanda vasinga netsikani pahana kuti kozino kumba kwandasiya zvakwaita dutu remvura kudai ndinowana kuchiri kupenyu here
zvino vazvoo munoti hurumende ingakwanisa here kuvaka dzimba dzevadhumeni munyika mose Hapana chirongwa here chavana cho chavari kukuitirai pari zvino zvokuti woka mumiriravo kuti dzoro renyu risvike.
Isu taona zvakaitwa kwaMurewa tikaona kuti nyika yose zvinogona kungoitwa izvi. Hurumende mairi mune vadhomeni vanoishandira mune zvakanaka. Muvadhomeni imomo mune nzvimbo dzavanogara. Munzvimbo dzavanogara mune macommunity members. Evarimi ndingati vutungamiriri vevarimi kunoshanda navadhomeni. Zvakaitwa kwaMurewa zvikangotungamidziwa mberi nehurumende ichisvika yoisa mazenye papo, mawindow frame papo, nhungo papo, madhoo papo, samende papo, mudunhu rimwe nerimwe, ruwa rumwe norumwe, kunyanyanyanya vari mumapurazi nevari mumaruzevha. Izvozvo izvo zvinogona kupoteredza nyika yose. Hurumende ikadovonekwa yagona kumira painokwanisavo ichibatsirwa nevarimi vari munharaunda dzinoshandira vadhomeni kuvaka dzimba. Izvozvo ndoona zvichiita. Ana yobva kumaruwa yochitarisa mumadhorobha ichitaura namakanzuro yobatsiridza vana vayo vanoishandira zvakanaka vechidhomeni vanoshanda vari mumadhorobha kuti vawane kuvakirwa zvedzimba mumalocation emumadhorobha mavanogara. Ikangodero chete, basa redu samazuva ose rofambira mberi. Nayo tinoitenda, hatigoni kuramba takanyarara, tinotenda kana yaita saizvozvo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvohu vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera, uye mibvunzo yatakatumira yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Tovotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vatsigiri vemapato ezvematongerwe enyika akasiyana-siyana vemuguta reGweru vari kukurudzira vagari veguta iri kuti musarudzo dzegore rinouya vavhotere makanzura vanogona basa kuti guta risimukire. Mumusangano wakaitwa neGweru Residents and Ratepayers Association, vatsigiri vemapato akasiyana-siyana akati kusawirirana kwevanhu kwanyanya zvekuti vanhu havasisiri kuvhotera makanzura anogona basa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisi raiti, ndiri kurwadzirwa neropa riri kudeuka mukati menyika yeZimbabwe richideurwa neZANU-PF kubva kuna president nemasupporters ake. Maoko avo vari kusururuka ropa ende havaguti kudeura ropa, havaguti kumwa ropa. Tiri kurwadzirwa, tiri kurwadzirwa vanhu vestudio. Imi ndimi mune access nekuvabata muchivabvunza. Tibvunzireiwo kuti hamuguti matumbu enyu asati azara ropa here? Hamuguti here kunwa ropa? More blessing, more blessing. Kudambura dambura munhu, kudambura dambura. Uye tiri kurwadzirwa semudzimai guru rekubereka riri kurira kuti guu. Ndiri kurwadzirwa, tine misodzi pamatama. Tinongoti mweya wake uzorori murugare. Haana mhosva yaakatadza, mhosva yake yekusapota yekuda kugadzirisa nyika ndoo mhosva yaurayirwa. Tiri kutungamirirwa nemhondi, mablood saka, mavampire.
Masikara sei vashamuravi vestudio 7, ndinonzi Jesse Charuma, ndiri kuJoburg. Zvinondishamisa, zvigondityisa, uye ndigonyara kushakana pekutarisa ndichinzwa varume vakuru vachitaura kuti munhu afanhwa kuchenderwa kumba pake. Kutonga kwacho nedemo kwanyanya. Instead yekutoti muti pakawanikwa mutumbi vanhu vakauraya handichada kugara navo munharaunda mangu, imi mototi hamuchada munhu akaurayiwa kuti achenderwe kumba pake. Kanzera, munonwa doro rerudzi iko naivedu. manyano yekutapfungwa dzakaita sei dzekuda kuchengeta mhondi dzakauraya mototi ngavauye panhamo ipapo vachema zanupiefu hatichombokudai panhamo ipapa mutori chivonda kusisi ende blessing more blessing ngaachemwe nemasisi akapfeka regaria yavo muchida musingadi enough is enough of you zanupiefu
mangwanana akanaka pastudio 7 ndinoti kuvanhu vezanupiefu mauraya magonazve mwari ngave nemi ndimi zvemunodyidza mafaro enyu nemisodzi yavamwe tiraramai mine kusingaperi vezanupiefu ndimi mune kodzero yekuuraya vamwe muchida kugara pazvigaro nokusingaperi mwari vachikuitirai nyasha ndimi makapiwa masimba acho okuuraya vamwe kudai muri vesimbi munorarama nesekusikaperi ndoti zoro rako murugare more blessing nesu tichatevera hatizivi kuti havachenjeri vezanupiefu chavanotiurayira chii kudaiwo vachagara panyika nekusingaperi
mangwanani pano pano pastudio 7 vatanonoka wandinova blessing zuru tarwadziwa nenyaya more blessing ari wokuonekwa ari mutime chuwa akapondwa nevanhu vezanupiefu mukadziuri akapondwa hake asi inspector nyati vari kumukavhira jambo yopayasi vari kumukavhira namasango asi hazvina mhosva hazvo regai titi ngozi yamore blessing yezanupiefu ngozi yamore blessing ichauya kuna napiasi ende zviri pachena kuti yakanga kusiri kuti ndezvematongerwo enyika masango angadai akasungwaka akataura kuna napiasi jambo ende vakaregedzwa achienda izvo zvava kutoziya kwari zvese zviri kuitika izvi vari kuzviziva vota anzi ye masanction nyika dzekunze dziri kukuonai zvamuri kuita dziri kuzvinzwa asi munoti hanzi mutriples kunokumbira masanction ndo iri kukumbira kuti mushungurudze vanhu here zvamuri kuita izvi ndo mahuman rights ka muri kutyorai hakunda utongi hwejekerere muzimbabwe unorwadziwa pausvika pakuponda munhukadzi saka iye jambo wacho kana aida kukwikwidza kunyatsime vanhu vachamugamuchira sei vachamugamuchira sei atarwadziwa shuwa nekushayika kwamublessing ari
ndinotiwo mweya wamore blessing ngaudzorore murugare nemhuri namai vacho vablessing vachemenga tine tariro sebato reseason coalition for change bato guru rinotungamirwa navanelson chamisa audio yangu ndokumbirawo kuti isvike munzee dzavanelson chamisa kuti vakaka vava pachigaro vasazokanganwa zvaitika izvi vasazokanganwa imwe nhengo yedu yeseason coalition for change yakaurayiwa kukwekwe iye futi more blessing pamwe chete nemhuri yacho yose ngavaibatsire ngavaibatsire ndatenda zvangu ndini Thomas Chinanga kuno kusouth africa kupolokwane
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica zviuru nezviuru zvevanhu vakafora vachiratidzira muwashington dc nezuro vachikurudzira kuumbwa nekudzikwa kwemitemo inopa kuti zvisave nyore kutenga pfuti kuratidzira uku kunozivikanwa nezita rekuti march for our lives uye kwaitwa mumaguta anosanganisira new york parkland nemamwe vanhu vachikurudzira kuti paramende yeamerica itore matano mushure mekupfurwa kwevana vechikoro nevamwe vanhu mumatunhu etexas new york california nedzimwe nzvimbo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi Muruya muzivare More Blessing Ali inozivisa nezvomunamato wokumurangarira mangwana chipiri pamusha wavo kunyachime. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti rinoda kuita hurukure nehurumende pamusoro pekupinda kwemapurisa mumakereke achikanganisa minamato nekusungwa kwevanhu.